Shure mekunge zvimwe zvikoro zvazivisa kuti zvinoda kuti vadzidzi vadzoke kuchikoro vaine zvitupa zvinoratidza kuti vakavhenekwa utachiwana hwecoronavhairas, chipatara cheparenyatwa nesangano reHigh Life Foundation vakatanga chirongwa chekuongorora vana vemuzvikoro izvi pamwe nekuvapa zvitupa izvi kana kuti maCovid test certificates. Pasi pechirongwa ichi vadzidzi vanoenda kuparenyatwa nemagwaro anoratidza kuti vadzidzi vobva vaongororwa pachena vobva vapiwa maCovid test certificates. Mukurano nezveongororo iyi zvakare vari chief scientist pachipatara ichi Valoid Bora vanoti chirongwa ichi chisati chatanga paiongororwa vana vari pasi pemakumi matatu pazuva, asi kubvira pavatanga chirongwa ichi nemusomufuro uwandu hwavo hwakwira kusvika pazana kana kudarika.
Then tichizobvapo tikazoona vanhu vaakuchiincrisa kuma 118. Tichitarisa mazera acho tinoona kuti mudiki anga aine gumi nemairi, mukuru anga aine 45 years old, kureva makumi mana neshanu. Saka ndikanga tiri kucapture vese seprimary zvese nesekondari, kureva kuti awareness iri kufamba zvakanaka.
Vabora vati kunyange hazvo vari kuvheneka vadzidzi veprimary kusvika kuyunivhesiti, vakawanda vari kuvhenekwa ndevemuzvikoro zvepamusoro. Vati vanofara nezviri kuitika vachiti donzvo rechirongwa chavo kukurudzira veruzhinji kuti vaongororwe pamwe nekubayiwa nhomba yekudzivirira kupararira kweCovid-19.
Kureva kuti nyaya iripo ndeyekuti tingoraise awareness kuti ichenjedzo maererano nenhau yecovid denda ririko mazuva ano.
Patavabvunza kuti vachapinda muzvikoro here vachivheneka vadzidzi, vabora vati hapana urongwa hwakadaro, asi vati kana nguva yacho yasvika vachazviita. Munyori mukuru musangano unomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union vatapiwa naShichiriga vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa neHigh Life Foundation zvakanaka chose, asi ongororo idzi dzinofanira kuitwa muzvikoro.
Tinoti neveHigh Life Foundation vari kutesta vadzidzi pachena, asi chishuviro chedu kuti hurumende uye zvikoro zvigone kuita izvi mumaprovhinsi ese, nekuti vadzidzi havagari muHarare.
Asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vati kunyange hazvo zvakanaka kuvhenekwa, hausi mutemo wehurumende wekuti vana vavhenekwe vasati vapinda muzvikoro.
Aiwa, hurumende haina kubvira yataura zvemaCovid certificate izvozvo. Hatingarambidze vana kuenda kuzvikoro kana kudzidza nenyaya yekunzi auye neCovid certificate. Bazi reprimary and secondary education harina statement yarakaburitsa kana gwaro yarakaburitsa yekuti chikoro chega chega chinofanirwa kunge chiri kuda COVID certificate kune vadzidzi. Vadzidzi vanofanirwa kuenda kuzvikoro vandodzidza. Tine atinoti standard operating procedures edu.
Vandoro vati bazi ravo rakaisa hwaro hwekuti vana vadzokere kuchikoro vachitevedza zvese zvinodiwa neWorld Health Organization pamwe nebazi rezveutano. Vana vese vechikoro vari kudzokera svondo rinouya, kwozotiwo zvimwe zvikoro zvepamusoro zviri kuvhurawo svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.